Vagari ava vanodzikurohwa zvakaipisisa kwakaitwa mumwe mugari vaSteven Macha Macha nevanochengetedza mhuka veBhumi Anti-Poaching Unit imwe yenyaya dzakawanda dziri kuitika munzvimbo yavo. Zvinonzi nhengo dzeBhumi Anti-Poaching Unit dzinosanganisira vari muchiuto avo vanonzi vanochinjana nguva nenguva. Mumwe mugari wekumola ada kungonzi Benjamin anoti vagari vari kushungurudzwa nevanochengetedza mhuka ava vati vakaona munhu musango vanomurova vachimupomera mhosva yekuvhima mhuka zvisiri pamutemo kunyange asina chaanga ainacho chinoratidza kuti muvhimi.
Isu sevagari vekumuvhinyavhinyani kunyanya kumola kuchema nedambudziko remakambani kana kuti masangano anozvikundire atipoini vanochengetedza mhuka vakawana munhu musango vanomurova kumuzvambaradza kumukuvadza munhu kusvika aibva nyama dzese nemhaka yekuti vamuwana ari musango.
VaBenjamin vanoti vanochengetedza mhuka ava vakafungidzira kuti munhu wavaona ari kuvhima mhuka zvisiri pamutemo vanofanirwa kuenda naye kumapurisa kwete kumuita kafira mberi.
Vakawana munhu kana kuti vakafungira kuti munhu ane mhosva ngavaendese purisa kwete kunova munhu kuita kafira mberi.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari vaMike Chandwana avo vanoti vanochengetedza mhuka vari kuisa mutemo mumaoko avo nekurova vanhu zvisiri pamutemo. Asi mumwe mugari anoita zvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vaObert Siamilandu vanoti kunyange vasingawirirane nekurohwa kwevanhu nevanochengetedza mhuka vagari vanofanirwa kutevedzera mutemo wekusauraya mhuka.
No, we are not supporting kurohwa kwevanhu kana achinge abatwa aine aripapusiyanisa kumira zvakanaka, asi tikusaura kuti vanhu ngavazivi kuti mhosva imhosva. Zvekuda kuti unge uchivharidza mhosva kana kupa mamwe maexcuses ya
VaSiamilandu vanoti dambudziko rekushungurudzwa nemhuka pamwe nevanochengetedza mhuka haripere nekuuraya mhuka dzacho idzo dzavanoti dzinounza mari munyika nekuda kwevanoshanyira nyika.
Let's have that mentality zviwanikwa izvi dzo unyati mara whatever mhuka dziripo imhuka dzedu imhuka dzekuti tourism dzinobvusa tourism karibaidze tourism.
Hatina kukwanisa kubata vanochengetedza mhuka munzvimbo yemola veBhumi Anti-Poaching Unit, asi mutauro webazi rinochengetedza mhuka pamwe chete navo reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vachinashe Farao vanoti havakurudzire kurohwa kwevanhu, asi vanokurudzira kuti vanenge vawanikwa vachivhima zviri kunze kwemutemo vaendeswe kumapurisa kuti vatongwe nematare.
Asi vanhu vanenge vasina zvombo vanofanira kusungwa zvakanaka voendeswa kumapurisa voenda kumatare dzemhosva. Nyaya yofamba zvakanaka ndozvatinokurudzira vanhu. Kana pane vane kuunyuta vanofanira kuti vataure nyaya yavo kumapurisa, vasasvibise zita rebazi rezvekuchengetedzwa kwemasango, vasasvibise mukuru wedu mutungamiriri wedu vamangwani nevanhu vavanoshanda navo.
VaFarao vanoti asi munhu akaonekwa kuti ari kuvhima zvisiri pamutemo aine puti, vashandi vavo vanoshandisa puti sezvo achikwanisa kupfuura vanhu sezvinomboitika mavanoshandira.
Asi zvatinoita isu ndezvekuti munhu akawanikwa munational park ane puti, zvatinofunga ndezvekuti munhu iyeye haana kunaka. Saka munhu iyeye mutauro waanozwisisa iputi.
Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemauto vaAlfios Makotori sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yavakati tivatumire nemusi wechitatu. Asi vaFarao vanoti mhuka dzakawanda dzinovhimwa zvisiri pamutemo inzou nezvipembere sezvo vanovhima zvisiri pamutemo vachida nyanga dzadzo kuti vatengese. Ndakamira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.